Mutongi wedarira magistrate vaElisha Singano vati vamawarire vaburiswe muhusungwa mushure mekunge vanonoka kunzwa kudare nemapurisa pamhosva itsva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kupandukira hurumende zvichitevera vhidhiyo yavakaburitsa padande mutande reFacebook mukupera kwesvondo. Asi vamawarire vakatarisirwa kudzoka kudare repamusoro nechina pachaenderera mberi nekutongwa kweimwe nyaya yakadai yavanonzi vakapara gore rapera pavanonzi vakakurudzira veruzhinji kuratidzira kwakaitwa kwemazuva maviri. Rimwe gweta rine mukurumbira vagari kaimhishi vati nyaya dzakadai inyaya dzakakomba zvikuru.
Mhosva iyi subverting a constitutional government. Kana munhu uchinge wabatwa nayo, zvazviri kureva ndezvekuti iwo unoenda kujeri for a maximum of 20 years and hapana option of a fine. Saka tinotarisira kuti isu semagweta tichifanira kuti timiririre munhu wedu kuti asabatwe nemhosva iyi, nekuti nguva yaanozogara ari kujeri kana akabatwa nayo yakarebesa upenyu hwese.
Zvaturwa nedare zvinoreva kuti vamawarire vanenge votongwa vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare repamusoro vaClement Piri vatura mutongo wekuti nyaya yakakudzwa kudare nesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChristopher Mutsvangwa hainganzwikwe nechimbi chimbi. VaMutsvangwa nevamwe vavo vanoti chimwe chikwata chevakarwa hondo chinotungamirwa navaPatrick Nyaruwata naamai Mandita Wepichimene hachifanire kuita misangano chichishandisa zita resangano ravo. Izvi zvatsinirwa negweta ranga richimirira amai Chimene vatichaona govere.
Koti yaona kuti hachisi agent and koti yaona zvakare kuti pane mamwe maremedies avangadai vakashandisa asi havana kumashandisa. Vaifanira kunge vakaita kuti vaprotect marights avo kubva 21 February 2016 asi havana. Ndokuzotanga kumhanya kuya kukoti nekuda kwerally yakaitwa kubhindura yeti nyaya yeleadership yagara ari makakatano pakati pemaparties.
Gweta ranga richimirira vaMutsvangwa nevamwe vavo varungano mahuni vati vachasimudzira nyaya iyi.
In fact, takatopedza kugadzira application ye declaratory order yanga yakonzereswa nekuti pane statement yakanga yaishuwa mumapepa nawo. Saka statement iyoyo ndo yakaitita prompt kuti tiite that application so that pasave neconfusion inoratidza kuti leadership iri pamutemo yemawo veterans ndeipi, yaMutsvangwa here kana kuti iri kuda kugadzwa.
Zvichakadai vamwe vakarwa hondo varatidzira pamberi pedare papera kunzwikwa nyaya iyi vachitoropodza mai Chimene navaNyaruwata nevamwe vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.